Vateveri vemitambo ava havasi kufara nedanho iri. Vatiti zvikwata zvemitambo yakaita senhabvu zvakachifanira kupihwawo mukana wekudzokera munhandare. Chiri kunyanyovarwadza ndechekuti hurumende yavharira panze mitambo iyi asi ichitendera magungano evanhu vanosvika 50 izvo vanoti zvinoteve nenjodzi yakanyanya mukupararira kwecovid-19. Munyori wezvemitambo Leopold Nende ari kubvunza kuti mitemo yeWorld Health Organization iri kuteverwa neZimbabwe yakasiyana here neiri kushandiswa nedzimwe nyika sezvo muZimbabwe musina nhabvu kune dzimwe nyika ichibaka moto.
Bhora rakufanira kudzoka nenyaya yekuti vatambi varo vari kufanira zvara havana imwe nzira yekutsvaka mari nayo. Uyezve dzimwe nyika dzese dziri kutamba bhora iri, Zimbabwe yangova iyo yoga, ende mitemo yayo iri kuiswa neZimbabwe haichanzwisisiki zvakuita kunge vanhu vagara vasingatode kuti bhora rachona ridzoke. Bhora ngarichidzoka, neboxing zvese zvinga zvichidzoka, nenyaya yekuti vana cricket nana tennis avo vangofanana. Bhora chavo charo chori nevanhu vashoma, nenyaya yekuti kana kuti bhora ridzoke mugraundi nemi chitori nevanhu 22. Saka tichitotarira kutoti vanhu vachona vebhora futi vagara vatori pasi pe50 yakataurwa nehurumende, saka ngaridzoke zvaro.
Hurumende yatendera mitambo isina kusangana kwakanyanya yakaita setennis, cricket, mijawo yemabhiza, yemotokari, yemabhasikoro, kumhanya, kutuhwina nemitambo yefuti asi yaramba kudzura nhabvu netsiva mudzinhandare. Aimbotambira Arcadia United neBlack Aces, Danny Jim anoti ari kudawo kuziva chikonzero chaita kuti hurumende irambe kudzora mutambo wenhabvu.
Boxing iyo yatinoti iyo tsiva dai yadzoka zvichisananganisira nenhabvu yatinoti bhora, chinoutarisawo kuti muZimbabwe ritambwe chii? Ndo mubvunzo wangu kune dzimwe nyika kana richitambwa chatadzisa muZimbabwe kuti chii chitambwe. Vana cricket netennis zviri kutambwa, chero bhora racho ngaritambwe musina vanhu. Ndo maonero angu iwo, mubvunzo uripo ndeyekuti chatadzisa muZimbabwe chii kuti bhora racho riite sei ritambwe? Mubvunzo unoda kupindurwa kuti charitadzisa chii kuti ritambwe kana kune dzimwe nyika richitambwa? Ngaritambwe chero musina vanhu vanenge vachiriona.
Asi gwaro rabva kuhurumende rinoti vachatendera chete nhabvu kutambwa zvekare kana zvikwata zvemuno zvabudisa urongwa hwakadzama hunoratidza kuti zvinokwanisa kuzvidzivirira zvakakwana kubva mukupararira kwecovid-19. Mukuedza kuzadzikisa izvi, vePremier Soccer League vaumba komiti yemadhokotera 10 kuti ivabatsire mukutevera zviri kudiwa nehurumende kuti nhabvu idzoke. Pamusoro pezvo, vePSL ava varonga kuti vatambi vese vari muzvikwata zviri mugungano iri vaongororwe hutachiona hwecoronavirus muzvipatara zvehurumende mitambo isati yadzoka. Mimwe mitambo isina kusangana kwakanyanya yatenderwa kudzoka epolo, achari, triathlon, rowing, badminton, tsoro negorofu, kwete volleyball kana basketball. Mumeririri weWorld Boxing Africa Association muZimbabwe vaGilbert Neti vanoti kusatambwa kwetsiva munyika kuchaita kuti vatambi vemuno vatorerwe mabhande avanawo sezvo pane nguva yakatarwa yekuadziririra. Mutambo waCharles Manyuchi wekudzivirira bhande rake reWorld Boxing Organization wangafanira kuitwa muHarare mangwana wambomiswa. Manyuchi angafanira kurwa naMohamed Sevyala wekuUganda vachirwira zvekare bhande reWorld Boxing Africa Association. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.